vagari vemunzvimbo idzi vanoti kambani iyi yakatosungisa vamwe vagari vemurani rekwamurape iro rine mhuri makumi mashanu nevaviri dziri kuda kubviswa vachinzi vari munzvimbo ine zvicherwa zviri kudiwa nekambani iyi. Asi vagari ava vanoti nzvimbo yavari kuda kubviswa inzvimbo yemazitateguru avo iyo yavakatanga kugara kwemakore anodarika makumi matatu. Mumwe wevakasungiswa akaendeswa kudare rebikita magistrate Svondo Rapfuura vaRichard Charumbira vanoti vakaregedzwa nedare sezvo nyaya yavo iri mudare repamusoro rehigh court uko vakaendesa kambani iyi kuti isavabvise munzvimbo yavo.
Musi wechitatu chinechi vakadzokazve ndokuuya ndokutitora pasocial office patati takaungana apa tatisina kana kudya kana zvipfeko ndobva tamuka makuseni ndobva vatiendesa kukoti tichiendeswa kukotiwo ndobva vakati nhawe vanhu havairapiwi yakutotinetsa ndobva vatitora futi ndokutidzosera kucharge office. Charge office ndobva vakasvika vatikasvura tiriko pakazoti zuva rondovira achiindai.
Magutu kambani iyi iri kunzi iri kugadzira migwagwa mumisha yevanhu kunzvimbo dzakaita sekwachiwara, Masema, Dewende kusvika mugomo rekurasa kwaBasera umo munofungidzirwa kuti mune lithium netender light. Mumwe mugari wekwachiwara vatichavenga manhunzi vanoti vari kutyira kuti vanozoendeswa kupi kana vari kupega ava vakapuwa mvumo yekuchera mumisha mavo.
Kana tazopegegwa pakazodero potanga kucheka kwetichazotogara ndekupi uye kwakashahwa sei, kunorimika here, tinondowana mvura here, uye mari yetingangodero tikapuwa kuti tise mhomwe kunotanga kundorima nokugara ikoko, zvunhu zvakagahwa pasine hurumende here ikaona kuti zvinozofarwa kunge chwana mari nganisike vanhu vanosara vachitya kuti pamwe togonaungo chizvioneraoga asi isu takutochera pano.
Asi mutauriri wekambani yeBikita Minerals vaCollins Nikisi vanoti havakwanisi kupindura nyaya yekwamurape nekuti chirongwa chehurumende kambani yavo haisi munyaya iyi. Panyaya yekupinda mumaruva ekwaGutu nedzimwe nzvimbo muBikita, vaNikisi vanoti manyepo vachiti vane zvicherwa zvakawanda pamugodhi wavo zvinosvika 60 million tons zvavachachera kwemakore makumi maviri anotevera.
Kune avo vari kuti Bikita Minerals iri kutenderera kunana Gutu ayo manyepo, nekuti mungada kuziva kuti isu seBikita tiri vakuru panyaya dzeexploration. Takatopedza exploration kare. Chicherwa chelithium chiri kunana Gutu nedzimwe nzvimbo hachina kuwanda for commercial production.
Gurukota rinoona nezvezvicherwa munyika vaWinston Chitando vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu kuti tinzwe divi rehurumende. Asi munyori muhofisi yegurukota remasvingo vaAdmo Pazvakavambwa vanoti nyaya idzi hadzisati dzasvika muhofisi yavo.
Kana vachiri munzira vari kutozoona udzamu hwayo, toona kuti vangabatsirikana sei, nokuti vakangoera vauya nenyaya dzakadaro tinodziongorora. Tine mapazi akasiyana-siyana ehurumende, including Mines and Mining Development, local government, vanogona kudzinzvera kavaona chokwadi chacho.
Ishe wemunzvimbo iyi Mambo Marozva vaIshmael Mude varamba kutaura neStudio 7 kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kuvagari vekwamurape pamwe nevamwe vemuBikita. Mutauriri weEnvironmental Management Authority mumasvingo vaMunyaradzi Mutisi vati vachamboferefeta nyaya iyi vasati vatipa divi ravo. Asi mukuru wesangano reBikita Institute of Land and Development kana kuti BILAD vaMounted Mujakachi vanoti vari kutambira zvichemo izvi kubva kuvagari vekwamurape nedzimwe nzvimbo uye vari kukurudzira hurumende igadzise nyaya iyi.
Ngapagarwe pasi nguva ichipo vanhu vasati vava nepfungwa imwe, nokuti pakazoita pfungwa yekurwisana hazvizobudi zvakanaka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMadhokuchivasa vanoti hazvisi pamutemo kuti vanhu vanobviswa munzvimbo dzavo vasina kupuwa kwekuenda.
Kudzinga vagari pasina pavapuwa pokuti vange vachikwanisa kuenda vachindogara zvinenge zvisiri pamutemo, uye zvisingatarisirwi kuti vanhu vangogarwa vasvika pamusha pemunhu iye asingatozivi kuti vavinge, uye kuti vane authority here kuti vange vachiita izvozvo kutsvaga zviwanikwa zvicherwa zvavanenge vachitsvaga izvozvo.
Nesino Mine Resource Group yakatenga Bikita Minerals muna 2022 nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeAfrican Metals Management Services iyo yaiva nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana, pamwe neSouthern African Metals and Minerals iyo yaiva nezvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBikita. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguva vanoti makambani ekuChina ari kutyora kodzero dzeva shandi nekuti hurumende hapana matano airi kutora. Asi kambani yeSino Mine Resource Group inoramba nyaya iyi ichiti yakagadzira nekuvandudza migwagwa yakawanda uye iri kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani kuti vagari vawane mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.